Vatambi ava vavimbiswa madhora zviuru gumi ekugovana kana vakakunda Zambia mumutambo wokutanga uyo uri muUmuganda Stadium muguta reRubavu mangwana masikati. Mutungamiri weZimbabwe Football Association vaPhilip Chiangwa vanoti mitambo yese mitatu yekutanga ichange ine zviuru gumi pamutambo wega wega zvichipa vatambi ava zviuru makumi matatu. VaChiangwa vanoti mari ichapamhidzirwa kana vatambi ava vakakwanisa kusvika kumakota fainari. Sekutaura kwavaChiangwa, mari iyi yakatambidzwa maneja weMaurias vaSharif Musa, avo vapiwa basa rekugovanisa vatambi ava mari iyi kana vachinge vakunda sezviri kudiwa. Mubati wehomwe wechikwata chemupremier soccer league cheCapes United vaMoto Ndodzo vanoti zvaitwa nevezipa izvi zvinofadza zvikuru sezvo zvichipa Maurias shungu dzekukunda.
Pavane mari zvinova zvatinotenda chaizvo, naizvozvo ndinoona vachitamba neshungu nesimba.
Maurias akasvika muRubavu nemugovera murayiridzi wechikwata ichi Kalisto Pashua achiti iye ari kufara nemabatirwo avari kuitwa pavari kugara. Kunyange hazvo pasina kundengendeka sezvinowanzoitwa kana kuchitambwa maAfrica Cup of Nations, veruzhinji vari kutarisira kuti Maurias achasimudza mureza weZimbabwe kumakundano aya. Mumwe mutsigiri wenhabvu vazivanai Muroiwa vanoti pamberi neMaurias.
Aiwa nyika yeZimbabwe, viva viva.
Kubvira musi wa7-10-1980 Zambia neZimbabwe dzasangana mumitambo inokwana makumi mana neina. Pamitambo iyi Zimbabwe yakakunda mumitambo gumi nemishanu, Zambia ikabudirira kanomwe. Mumwe mitambo makumi maviri nemiviri yakapera iri mangange. Kunze kweZambia, zvimwe zvikwata zviri mugungano reGroup D iMali neUganda. Vamuroiwa vanoti Mali neUganda dzimire paMaurias vachiti ivo zvikwata izvi zvichadamburwa-damburwa neMaurias.
Dambura kwabvura-kwabvura, hatimise zvinyika zvidikidiki.
Asi muongorori wezvemutambo wenhabvu vaMishek Saga vanoti Maurias asadherere Mali neUganda sezvo mutambo wasanduka zvikuru.
Bora harisina anonzi maGiants nonyaya kuti katarisa kana maAfcon kana World Cup masurprises anokuwanika kwese kwese.
Zimbabwe ichatamba neMali musi wa23 ndira, yozotamba zvekare neUganda musi wa27 ndira. Mitambo yose iyi ichatambirwa muUmuganda Stadium muguta reGisenyi. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinobudirira kuenda kumakota fainari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.